manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anasi uri musi wesvondo Kurume 4, 2018. Makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vacharwisa uori pamwe nokuvandudza upfumi kana vachinge vakunda musarudzo. Nengo dzeMDCT dzinorwisana zvinotyisa muBulawayo vamwe vakaendeswa kuchipatara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vacharwisa zvikuru nyaya yehugori kupa simba kumatunhu pamwe nokuvandudza upfumi kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muchinoi pamberi pevanhu vanga vachisvika zviuru zvishanu vachamisa vati vacharwisa nyaya yeuori zvakasimba sezvo yadzosera upfumi kumashure. Vachamisa vati vatungamiri vose vehurumende vanofanirwa kutaurira nyika upfumi hwavanahwo sedanho rekutanga kupedza uori.
Patiri kupinda first 90 days pane zvatiri kunoshandura muhurumende imomo. Chokutanga chatiri kushandura ndechekuti taakunochinja culture yokuti vari muhurumende ndo vanofanira kunge vane mari kudarika vasiri muhurumende. Kureva kuti nyaya dzecorruption ndo nyaya number one yatichadhila nayo. Asi kuti tidhile nenyaya yecorruption tichati kuna vamunangagwa kutanga pamuri dikireyai mari kuti pane yamakawana makaiona kupi.
Vachamisa vati chimwe chinhu chavachashandura kana vakavhoterwa kuti matunhu ave nesimba kwete kuti vatongwe kubva kuguta guru reHarare sezviri kuitika pari zvino.
The first 90 days atiri kupinda tiri kugadzirisa nyaya yedevolution. Masimba ngaadzokera kumaprovince, masimba ngaadzokera kumadistricts, masimba ngaadzokera kumawards. Hatichadi kuti hurumende inge ichingova kuHarare, toda kudecentralize hurumende inge kumaprovinsi ese.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wePeople's Democratic Party PDP vatendai biti vati sarudzo dzegore rino ndedzekushandura zvinhu zvakawanda zvinosanganisira upfumi hwenyika. Vabiti vati hurumende yeMDC Alliance ichaumba upfumi hwenyika kusvika pamadhora mabhiriyoni zana mukati memakore manomwe, izvo zvichaunza mabasa akawanda munyika.
Tine capacity seMDC Alliance yekukudza upfumi hwedu kuti hucreate mabasa. So we have said mugwaro redu mumanifesto yedu yatiri kulauncha mwetiri kutera kuti we intend to build $100 billion economy in under 7 years. Zvoreva kuti we can create mabasa anopfuura 600,000-700,000 a year. Tinokwanisa kuzviita izvo.
Vachamisa vati havasi kuzopinda musarudzo vasingazive kuti ndiani achagadzira mapepa ekuvhotera uye kuti mapepa mangani anenge agadzirwa. Vachamisa vati ivo nevamwe vavo havasi kuzobvuma kuti mapepa ekuvhotera agadzirwe nemakambani ekunyika yeIsrael kana kuChina. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Apo vachamisa vanga vachiudza vanhu pamusoro peramangwana rakanaka kana vakunda musarudzo, nhengo dzebato ravo dzanga dzichirwisana zvakaipisisa muBulawayo. Vamwe vaendeswa kuchipatara kunorapwa. Kurwisana uku kwaburisa zvekare kuti mhirizhonga iri kusvibisa zita rebato iri pamwe neutungamiri hwaro. Mutungamiri mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaviri vakuvara zvikuru uye motokari dzine chitsama, kusanganisira yemumwe wevateedzeri vemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe, dzapwanywa mawindo mushure mekutemwa nematombo nezvidhinha. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga azosvika pamahofisi aya mhirizhonga iyi yapera. Zvikwata zviviri zviri muMDCT zviri kunakurirana nyoka mhenyu panyaya iyi. Chikwata chiri kutsigira vaNelson Chamisa chinoti change chine urongwa hwekuzeya nyaya dzesarudzo dzemaprimaries, kunyange hazvo utungamiri hwebato huchinzi wanga waenda kuMDC Alliance Rally kuchinoi. Chikwata chiri kutsigira Muzvare Kupe chinoti change chiinewo urongwa hwekuzeya kusagadzikana kuri mubato sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Musangano uyu unonzi wange uchipindwawo nevakuru vakuru vanosanganisira Muzvare Kupe, murongi wemabasa mubato vaAbednego Bebe, mutauriri webato vaObed Gutu nevamwe. Mukurwisana kwaitika, Muzvare Kupe vakuvadzwa, kusanganisirawo mubatsiri wavo vaWitness Dube. VaDube vaudza Studio 7 parunare kuti pavasvika pamahofisi vawana gedhe hombe rakavharwa, izvo zvaita kuti vatadze kupinda mukati, asi gedhe diki rinonzi range rakavhurwa. Vanoti vari panze pegedhi kudaro ndipo pavatanga kurwiswa nevanhu vavadoma mazita avo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vanhu vadomwa navaDube sezvo vange vasingadaviri nhare mbozha dzavo. Asi mumwe mutsigiri weMDCT asina kuda kudomwa sezvo achityira upenyu hwake, anoti vaBebe vane chekuita nemhirizhonga iyi. Asi vaBebe varamba mashoko aya vachiti ndivo vange vadeedzera musangano uyu kuti vazeye nevatsigiri vebato nezvemakakatano ari kuitika mubato iri.
Structures edu, especially my lower structures, we complaining kuti zviri kuitika havazvifariri nekuti havana kuudzwa. So sikavatati hai huyaiti mudzeiwo muoffice. Then they came halfway through the meeting, tanzwa vanhu vakukanda madombo inside. So the youth vazama kuti vadii vabude, but kwakusingabudike. So vakazama manje kuti vaprotect leadership yanga iri mukati. They started throwing manigrigan from outside to try and defend them, but unfortunately they could not. Aungati ndadaidza musangano saorganizer weparty, kozouya vanhu vachikandira madombo vachibva panze, it is tiri mukati, ndenda tanga sei noise yacho. It doesn't make sense, of course, because I was inside and I was actually addressing. So ndotanga noise sei ndichi address.
VaBebe vati vaenda kunomangara kumapurisa nezvemhirizhonga iyi, vakatiwo vanhu vaviri vakuvara zvikuru vaDube naMuzvare Kupe vaendeswa kuchipatara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisawo kubata vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato Muzvare Tabita Kumalo, avo vanzi vari muchipatara sezvo vaisiri kunzwa zvakanaka. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti chokwadi chaicho chave kunetsa kubuda muMDCT nepamusana pemakakatano arimo. Asi dzinotiwo zvinoshamisa ndezvekuti sei vamwe vakuru vakuru muBulawayo vasina kuenda kumusangano wekuronga zvesarudzo vachisarudza kuenda kuchinoi. MDCT muri kuita makakatano ekuti ndiani otungamira bato iri mushure mekufa kwevaiva mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. Vachamisa vanoti ndiwo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri. Asi Muzvare Kupe vanoti zvakaitwa izvo hazvizi pamutemo, uye ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo varivo vakasarudzwa semuteedzeri wavaTsvangirai paCongress yakaitwa mugore ra2014. National Council yakapa Muzvare Kupe, vaBebe pamwe navaLove Momoyo mazuva manomwe kuti vasangane navachamisa vagadzirise makakatano avo. Muzvare Kupe, vaBebe, vaGutu pamwe navaMoyo ndevamwe vakuru vakuru vari muMDCT vasiri kuwirirana nenyaya yemubatanidzwa pakati peMDCT nemamwe mapato. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dzimwe nyanzvi Zeshe matongere enyika zinoti MDCT inofanira kuratidza zvairi nezviito kwete nemuromo bedzi. Nyanzvi mune zvematongere enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti MDCT ibato rinopa vanhu vazhinji tarisiro yakanaka. Nokudaro vakuru vebato iri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yemhirizhonga vanhu vasati vaora moyo.
Zviri kuitika hazvina kunaka izvi. Zvinofanira kuti zvikurumidze kupera nechimbi chimbi nekuti nyaya yemhirizhonga haina mutupo, haina kuti ibato ripi. MDC ibato rakamirira kuzvitora kwedhiketeri, saka inofanira kutungamira nemucherechedzo wakanaka. Zviri kuitika zvemhirizhonga kuburwayo zvakaipa zvachose chose chose. Tinoda kuti mapurisa apindire, vatungamiri vemisangano ngavaite kuti vanhu varikukonzera zvinhu zvese zvemhirizhonga vabatwe, vasungwe, nekuti vakatanga nzira yemhirizhonga haiperi zvakanaka.
Chikonzero chacho ndichei?
Kurwira masimba. Kufunga kuti zvichida kana vanhu vakatadza kukuwirirana kana vanhu vakapokana pakufunga kana kuti pakutungamira, zvinoreva kuti panofanira kuita mhirizhonga. Hazvisi izvo, vanhu ngavangotaurirana pachena kuti aiwa, hatina kunzwanana kana zvakadii zvakadii, zvopera murunyararo pasina mhirizhonga. Handione chikonzero pasi rino kuti panzi pava kudiwa mhirizhonga. Ayo pana panombodiwa mhirizhonga. Mapurisa ngaaziviswe, vatungamiri vemusangano ngavatori matanho vanhu vari kuita izvi vasungwe.
Chakakonzera izvi chii?
Zvinogona kunge zvichibvira nzira yacho tinogona kuzodzokera nayo kunyaya yekusarudzwa kwekuti ndiani achava mutungamiri kubva pashaya vatsvangirai. Ndomviro yacho iyoyo yekuti vanhu vanga vasiri kuwirirana. Vamwe vakafunga kuti zvichida mhirizhonga ingakuvabatsira, asi kwete. Tapota tichiteerera MDC haifaniri kutungamira kana kutungamidza mhirizhonga. Hazvina kunaka. Zvinorunzira rushambwa rwakaipa mumusha, ngavasiyane nazvo.
Sokuona kwenyu imimi, zvingagadziriswa sei?
Chekutanga, vatungamiri vemusangano ngavaite, vanofanira kunge vachiziva kuti vanani vari kuita izvi. Ngatiregei kuhwanda nemunwe. Vamwe vangati zvichida vanhu vekunze, zviri pachena kuti vanhu vemusangano vari kuita izvi. Ngavabvume izvozvo kutanga, voita kuti vanhu ivavo vaiswe paspeshamu nemusangano, chekutanga. Chepiri, vokurumidza kugadzirisana paukuru pautungamiri hwavo murunyararo. Chetatu, mapurisa ngavaziviswe, vanhu vasungwe. Hazvibatsiri kuti vanhu kana vachiasa vachapondana kudaro zvichingonzi aiwa nyaya dzeMDC hadzitongwe nemapurisa. Kwete, mapurisa ngavaziviswe, vaite basa ravo, vanhu vasungwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuSpain zvaratidzira nhasi muguta reBarcelona zvichitsigira veruzhinji vanonyomba kupatsanurwa kweCatalonia. Chikwata chePlatform for Catalonia chiri kukurudzira kupatsanurwa kwemaguta eBarcelona neTarragona kubva muCatalonia kuitira kuti arambe ari muSpain, ukuwo Catalonia yozvipatsanura. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chinobata nyaya dzeve chidiki chatinopiwa na Evans Zininga.
Murie Zimbabwe kwazwai ndinoda kukuchingamidza izvakare muchirongwa cheve chidiki chandinokwigira isvondo rega rega tichibva kuno ku Studio 7 ndiri ku Washington DC ineni ndichinzi Evans Zininga. Nasi ndaita rombo rakanaka tabva tabatawo mumwe weve chidiki vari kuita zvikurukuru zvavari kuitawo vari muno muAmerica, mukoma Taps Mugadza vanogara ivo ku Hollywood. Mukoma Taps, ndokuchingamidzai muchirongwa.
Maita basi.
Ndimika matiri kungonzwa takungokuonai pa TV nepama radio TV, pama YouTube apa. Zviri kufamba sei? Ndiani Taps Mugadza anetsa?
Taps Mugadza, abva kuZimbabwe 10 years ago. Ndaino kuzoita chikoro MI Musicians Institute in Hollywood. Ndichiita mavocal kuru, saka ndozvandanga ndichiita. Ndatanga kushanda mumastudios ari Hollywood ndichiita ma internship. Sort of getting a little bit of the business, your music. Saka, that's how I got started in my internships in my studios.
Saka, rwendo rwenyu rwekuti muzopinda muHollywood muchiitawo zvemusic zvatinonzwa kuti zvinongoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica kunyanya-nyanya. Imi makarwa hondo yenyu sei kuti musvike pamura?
Ndakatanga muorphanage muZimbabwe inonzi Harare Children's Home iri muEastleigh. Ndakasiiwa ipapo ndine 2 days old. Ndandizeva mai vangu kana baba vangu. Ndakaudzwa kuti from a young age ndaida music tere. Saka fast forward about 10 years later, I met a missionary anonzi Regina Jones. Atanga kundiudza about America, anzi unoimba tere, ndine team iri kuuya kuno kuZimbabwe. She's could you help us uchiita music navo muma rural areas? When I did that, ndandibvunza zvanzi iwewe Dr. Chi nelife yako? Ndaudza kuti one day ndamboenda kuAmerica kumboona Disneyland.
Chido chishuo chemwana mukomana wese kaichocho Disneyland.
Papo, mom, and then she said, "Wandiwonera ticket yauya kuno." Initially it was just a plastic man, but Mwari, he had his own plans for me. So that's how my journey started.
It goes not out to 20 years. Wanditaurira nyaya yandibata-bata Taps yandandisingazivi yekuti wakakurira paRare Children's Home. Enda hauna kumbowana mukano wekuziva vabereki vako kusvika pari nhasi. Zvinokubata sei mukurarama kwako semuimbi? Zvine zvazvinokudzosera here mundangariro kumashure izvi?
Ndine madays angu zvinorwadza nekuti unomboona vamwe vane maparents avo unozofunga kuti bhazi vangu vari kupi. Ndaita sei, maquestions aya anombotendera musoro. Saka mumusic yangu ndinotry my best kuita authentic, taura the way I grew up, talking about vabereki and just the way I grew up. You try your best to move forward.
Panzimbo dzako dzawakaimba shamwari dzaungati iwewe mbiri favorite dzako ndedzipi?
Pane one and only, I want to hear your voice. Taura about vabereki vangu, I wondered what they sounded like. Saka iyoyo number one. Number two, pane imwe inonzi Waiting for You. That you were coming next room, but I'm still waiting for you. I'm waiting for you. Like a child lost at war, I'm so scared. Iyoyo ndakaishuta ndakakura muma homes too, Harare Children's Home ne St. Joseph iri muBelvedere. Iyoyo, that's where I shot the video for Waiting for You. Ndakaenda kuZimbabwe kuishuta, iyoyo was tough nekuti shooting that video ipapo it brought back my memories around some happy ones and ones so happy.
Mbiri yako iri kusimuka, tiri kukuona pa Facebook, pa YouTube, watekeshera America yakutambira. Zvii zvaungadzidzisewo vamwe vechidiki vakafanana nana Taps vari kutarisa vari kure vachiti ini ndikakura ndoda kuzoitawo saTaps kuimba kudai ndichipindawo muHollywood industry sezvizvi?
Zvinoudzwa kuti it doesn't matter kuti how your life starts. Zvaunoda kuita is you want to trust God, number one, and then ushanda. You try and make sure that you're living your fullest. And that's my advice. And just be yourself. That's what I did.
Saka muno wanzoridzira muri kupi?
Hollywood. This year ndoda kuenda ku Zimbabwe and South Africa to my shows nekuti I know people at home hambundi kunza they like kwewe how come hausipia kumbakuzoita my shows nongoita ku America and different countries but it's just ndoda kuona osa that's my plan.
Ichocho chinhu chakanaka chaizvo chekumbonoroverawo musambo muri parikuvhute paZimbabwe hapo pane aiwa mukoma taps ndinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Muri yeZimbabwe ndinokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi patanga tichitaura namukoma Taps Mugadza muimbi kurumbira muHollywood muno muAmerica. Ndinokuda kuti ndikuonekei nhasi nemufaro ndichiti tinosangana zvakare svondo rinouya patichauyazve nechimwe chirongwa cheve chidiki. Zita rangu ndinonzi Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans Zininga namukoma Taps Mugadza. Makaterera kustudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tomboenda. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvepublic diplomacy nepublic affairs muAmerica vaSteve Goldstein vanotambira gore dzva rekuTibet vachiti vanofadzwa nezvinoitwa munyika zhinji nevanhu ava kusanganisa avo vekuTibet vave kugara muAmerica. VaGoldstein vanoti vanhu vokuTibet vanosangana nezvinhu zvizhinji zvinonetsa munyika dzavanogara zvikuru sei mune dzimwe nzvimbo muTibet mekare. Asi vanoti America icharamba ichitsigira vanhu vekuTibet mune zvishuvo zvavo zvekuchengetedza tsika, magariro nechirudzi chavo. Imwe yenzira dzinoshandiswa neAmerica mukutsigira vanhu vekuTibet ndiyechirongwa chinobhadhara mari yekuti vadzidze cheTibetan Scholarship Program. Chirongwa ichi chakaunza kuAmerica vadzidzi vokuTibet vanopfuura mazana mana vachibva munzvimbo dziri muNepal neIndia kuti vadzidze pazvikoro zvepamusoro muAmerica zvinodiwa mukubatsira vanhu vekuTibet. Muna kabvumbi, America ichapemberera makumi matatu emakore echirongwa ichi muguta reDharamsala muIndia. Ichaunganidza vakabatsirwa nechirongwa ichi kupedza dzidzo pazvikoro zvepamusoro muAmerica avo vachatarisirwa kurondedzera nokuratidza mifananidzo yokushandisa kwavari kuita ruzivo rwavakawana muzvikoro zvepamusoro muAmerica mukubatsira vanhu vavo uye vachiratidza zvekuti usahwira hwavakaita nevanhu veAmerica hunobatsira sei munzvimbo dzavanogara. America inozvipira kutsigira budiriro nokuchengetedzwa kwekunze mumatunhu eTibet uye kubatsira vapoteri veTibet vari muIndia neNepal. America icharamba ichitsigira kodzero dzevanhu veTibet kusanganisa kuti vaite zvechitendero zvavanoda vakasununguka. VaGoldstein vanoti zvinokosha kuti vanhu veTibet vaite zvechitendero vakasununguka maererano netsika dzavo uye pasina anovashungurudza. Vanotizve vanhu veTibet vanofanira kuva nemukana wekusarudza zvavanoda mune ramangwana ravo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande. Nhasi tinamukoma Joseph Nyakabau avo vanofara muchitendero chavo muspoken word ministries zvekuti vanopamidzira chitendero nekushaurira musiki nziyo dzechitendero. Mukoma Joseph Nyakabau, makadiniko?
Ndinofara kana muchifarawo.
Tinofara kuve nemi. Tiudzeiwo zvezvishomanana pamusoro penyu.
Ini ndinoitwa Joseph Nyakabau, ndiri mukomana ane makore anoita iyoyo 27. Ndakabarirwa kwaMutoko, ndikakurira ikoko, ndikazouya kuHarare ndikaita chikoro changu primary nesecondary muno muHarare. Zvekuimba izvi takazvitanga ndine makore anoita 16 years.
Mava namakore mangani muchimba?
Zvekuimba izvi ndakazvitanga mugore ra 2007.
makaita nziyo dzakawanda here?
Munongozivawo nyaya idzi dzekuimba dzine hondo dzakasiyana siyana. Isu pataiimba pandakatanga kuimba kwangu ndainguva munhu anongoimbawo muchechi uchingoimbawo nevamwe nekurumbidza Mwari ndisingatarisiri kuti nerimwe remazuva ndinozokwanisa kutsikisawo nziyo vanhu vazototeerera.
Chakaita kuti musarudze kuimba gospel chii?
Semukomana akakura asina vabereki achitambudzika achirwisana nezvinhu zveupenyu kuti ararame. Utiziro hwangu hwakawanikwa huri hwekutizira kuna Mwari nekune shoko raMwari. Saka izvozvo zvakabva zvadyarwa mandiri kusvikira ndakaona kuti inini chinhu chandinokwanisa kuraramira ndiMwari. Ndakapedzisira ndakangoimba nziyo dzegospel nekuti ishoko raMwari ndo rinokwanisa kuunza kuzorora nekugadzikana mwoyo memunhu. Kamba kanonzi wandinyaradza Jesu. Wega uchingonzwa title yacho muchirongo kuti wandinyaradza Jesu. Kakauya ndakarimerwa chaizvo. Ndemubvunzo muzhinji kuti Mwari sei ndakapfuura nepandakapfuura napo, sei ndakarasirwa nevabereki, sei ndine masituesheni akaoma kudai zvinhu zvakaoma. Asi Mwari akataura nezwi rakadzikama akati, iwewe ndakakuda, kubveni ukadana kwandiri ndichakupindura. Mashoko aya akauya saka pandakanzwa Mwari achindinyaradza nekuda kwesikripta iro ndakabva ndafemerwa kuti ndinyorerweyo rinonzi wandinyaradza.
Kamwe kambo kamativigira nhasi kanonzi anaka.
Kakuitwe kuda kwenyu o mambo, ngakuitwe kuda kwenyu.
Thy will be done. Ndakakaimba muri muchechi zvizhinji zvakaitika. Mweya waMwari ukaburuka, vanhu vanga vakaremerwa vakanzwa kurerukirwa kuda kwerwiro nemashoko ari ipapo. Saka ndo zvinhu zvinhu zvakandipa kuti ndikarekodi kuti nyika yose inzwe, pasi rose rinzwe mashoko akanaka ari paziyo.
Itwe kuda kwenyu ngakuitwe,
Zimbo dzese dzamuinadzo idzi vanhu vanogona kudzitenga here mumastore?
Dzimbo idzi dza everywhere. Vanhu vanokwanisa kunodziwana paiTunes, paGoogle Play, paVisa, paSpotify, paYouTube. Vanodziwana dziripo nekunodownloada ipapo.
Mashoko amuinawo okupedzisira ndokuti kudini vanyakabavo?
Hazvinei kuti uri muchimiro chakaoma sei, hazvinei kuti uri muchimiro chisingatarisike kana kuti waremerwa waitwa sei, Mwari anogona kukunyaradza.
Dando
vatereri nemashoko iwayo abva kuna Sazita Mukoma Joseph Nyakabau veSpoken Word Ministries. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Mukoma Joseph Nyakabau, tinokutendai zvikuru nenguva yamatora kuti tandadza nhasi.
Tinotenda zvikuru veVoice of America nenguva yamandipowo zvakare.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vacharwisa uori pamwe nokuvandudza upfumi kana vachinge vakunda musarudzo. Nhengo dzeMDCT dzinorwisana zvinotyisa muBulawayo, vamwe vakaendeswa kuchipatara. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iva inesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. Anokuenekai nemufaro ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika disi.